Dzimwe nengo dzezano PF dzinobva munzvimbo dzakasiyana siyana dzaungana pamuzinda webato iri nhasi mangwanani padzaratidzira dzakatakura zvinyorwa zvakasiyana siyana dzichiti hadzisi kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo dzemapuraimari mubato radzo. Vanhu ava vaimba zvakaomarara vachiti sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato kuHatfield, Goromonzi North, Goromonzi South, Mbare, Harare South nedzimwe nzvimbo dzinofanira kudzokorodzwa sezvo dzichiti sarudzo idzi hadzina kufamba zvakanaka. Mumwe wavanga vachiratidzira ava vaWilson Nyamuchena, avo vanogara kuHatfield, vaudza Studio 7 kuti vadhani musukuma havana kukunda musarudzo dzavakaita nemuvhuro vachiti vapaida makanga ndivo vakanga vachidiwa nevatsigiri vakawanda.
Tiri kugunun'una kuHatfield constituents pane waterfalls, especially waterfalls pane zvakaitika zvisina kunyatsotifadza. Especially Ninamo was one of the polling agents ndanga ndiri mukati. There was a certain time yekuti ma polling agents emukomana anonzi Dani Masuka aienda ku ballot box achinoudzira munhu kuti votera Dani Masuka. Vairambidza vanhu kuvhota, vaiti vaibvunza vanhu manhingirikini ma BVR mukati mweme, vaiti kana usina BVR you are not going to vote because by election of vote, although uri muma sales. Iye pache zvake Dani Musukume is not a member of ZANU-PF. And I am totally 100% sure of that. Nekuti iye pache zvake muma sales ahamu. So kana usiri muma sales ZANU-PF, you are not a member of ZANU-PF.
Vanevson Dure vanotiwo vanhu vakawanda vakarambidzwa kuvhota pasarudzo idzi munzvimbo dzakawanda vachiti vanhu vave kunzi vamirire bato iri musarudzo vanhu vasina rutsigiro rwenhengo dzebato.
These people vari kuuraya musangano handiti, because we want you don't have to ruin the choice of the people handiti. Kana takuenda mumageneral elections tine munhu akarika hazvibatsiri, because havana vanhu, havana mavotes, hadiwe handiti. Saka toda munhu anodiwa nevanhu kuti kana takuenda mumageneral election handiti tikunoti EDP ZANU-PF handiti, kwete munhu wekuti anokondesta aine dzimwe midzi dzaari kuita. You see, pa polling station yaari kunzi akatora mavotes akawanda handiti, there were a lot of things that were happening there. Vanhu vachivhota, vanhu vaivhota vari pachena chena vachivhiringidzwa nemachairmen. So many people vaiisa macommands akawanda ipapo, even presiding officer anga asina kana power. And that same polling station ndo yari kunzi yakahwina iyo handizi iri
wani.
Amai Biula Chinyika vanotiwo kuGoromonzi South kwakaitika mashura apo amai Petronella Kagonye vanhu vegurukota rinoona nezvevashandi vakanzi ndivo vakunda musarudzo, ivo vachinzi vakanga vakundwa.
Handina kuwaniswa mukana wokuti ndivhote, ikodzero yangu. Pakapazwa masero MP Petronella Kagonye vakagadzira masero avo nevanhu vavo. Saka zvinhu zviri kundirwadza, ndakachema ndikamhanya kuruhwa kucommando center. Ndakaona mukuru wemapurisa aiorganiza nyaya yekuvhota. Saka ndiri kurwadzwa zvekuti takapazirwa masero, ezvino hatina kukwanisa kuvhota kuti tivhotere kandidheti yedu inozotimiririra muparliament. Zvino isusu taneta nekubirwa nevanhu ivavava nekuti vari kupiwa zvinhu na president wedu ED vamunangagwa kuti tiwanike tichavhota tichivhotera ZANU-PF yedu tihwine zvine mitsindo. Zvinoda kuti tikande tiendese bhora kunze nekuda kwokuti vari kupiwa zvinhu magumbeze rice nemafuta kunzi pai vanhu vachitengesa vachihotesera vanhu vomusika kuwati kwedu kuGoromonzi Town of Ruatatonga. Tiri kurwadziwa zvekuti matitrix ese ari kurwadziwa. Tati musikana uyu zvakwana for 5 years, ngaachizorora tiise imwe kandidheti. Wadi 9 haina kuvhota. Wadi 7 vakanoti tine mavhota akawanda. Roger Pote akakwira patebo, vakanga vatengana nemapurisa vakatora mavhoti ewadi 7 ari wesoromiyo vakanapisa. Toita sei tatambudzika comrade ED, hatidi kukanda bhora musango, tiri kukudai president vedu tibatsirei. Tatambudzika nenyogoromanzi South constituents, tauya pano paHQ nezvichemo zvedu, petisheni dzedu, matsamba edu ari kuuya mukati imomo nevakuru ari kumusoro, chinzwewo chichemo chedu president.
Mumwe wavabva kuGoromonzi South kuzoratidzira pamuzinda weZANU-PF vaGenius Garande vati amai Kagonye vakabirira vaozogwanzura zviri pachena vachiti migoro yakanga yakatakurirwa mavhoti yakambobuditswa mumba yaaiverengerwa ikazodzoka zvave kunzi ndivo vakunda.
Pakatanga kuverengwa Ward 7 vanhu vekwaKagonye vese, pakapera mamwe masection mawadzi ese kuverengwa, vakabva vabuda muchi muhore kumarondera ndobva vachiti atopedza basa kudhara ngondo naroja ndobva vatoenda kumba edu akazosara overengwa ivo vanga vatoenda kumba vatotedza kuti akahwina kare tiripo ipapo masikati acho edu mabhaketsi mabhokisi acho ane mavhoti akambotorwa ndobva anoiswa panze ivo ofuchi ivo ndivo vanga vati mavhoti ngaave kucommand center akatoburiswa panze mamwe bva atanga kuverengwa ndobva atonogaidzwa panze padoo saka atiziva kuti musangano wai musangano wodododa vanhu 2 here musangano ndomunhu 1 here amenovada kuti tirere bhora kupi isu tirikungoti pamberi naed but ivada kutiurayira musangano nekuda chigaro
muzvare Tresi Nyamapfene vekumbare vatiwo kubirirwa kwakaitwa sarudzo kwakaitwa kuchishandiswa mapurisa aya anonzi ndiwo aivhotesa vanhu musarudzo dzezanu pf idzi vatendaisa vanhu ndivo vari kunzi vakakunda kumbare asi vatsigiri vebato iri vanoti vasa vanhu vakangodzimikirwa kuvanhu ivo vakundwa musarudzo
ndinoda kutaura zvandinofunga ndiri mwana wemunomika unotaurawo zvandinoda inini ndinongoziva kuti kuvhoteswa vanhu munovhoteswa nepolisi here kana kuti munovhoteswa nevakuru vakuru vezanu pf handisi kuziva handizivo zvinofamba sei bhosi takavhoteswa nepolisi
vamwe vakakundwa musarudzo idzi ndiva Christopher Mutsvangwa vanhu vemukuru wesangano revaimbova varwi muhondo yerusununguko uye vari chipangamazano muhofisi yemutungamiri wenyika vamutsvangwa vaudza studio 7 parunhare kuti havasi kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo kunoton uko kwavaikwikwidza vakati vachiri kubatanidza umbowo hunoratidza kuti sarudzo dzakabirirwa sei kunoton hwekuzoratidza murongi wemisangano mubato ravo vaengelbert rugeje vanga vachiratidzira ava havana kukwanisa kuona varugeje avo vanga vachinzi vari muhofisi mavo vachitambira zvichemo zviri kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika yose uko kunonzi sarudzo idzi hadzina kufamba zvakanaka patavabata parunhare varugeje vati vari mumusangano vakati tigozovafonera mukupera kwezuva varatidziri ava vatiwo kana nhuna dzavo dzikasatambirwa vanogona kuvhotera mapato anopikisa musarudzo dzenyika dzakatarisirwa kuitwa mumwedzi mishoma iri kutevera ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.